isusi sangano repassenger association of Zimbabwe taona zvakakodzera kuti tidzidzise zvikoro zvemabhoarding nezvikoro zviri zvemabhoarding nemacreche kuti vagare vakadzivirira tsaona nokutora passenger insurance cover kana vaine mabhazi. Kana vasina mabhazi zvakare vanofanira kuhaya motikari dzine passenger liability cover kuti kana paitika tsaona vana vanokwanisa kunge vachibatsirwa. Tikukurudzira kuti zvikoro zvive netransport policy kuti vana vanotakurwa sei vachienda kuvapfupi vanofanira kutakurwa nemotikari dzakaita sei kwavanenge vachifamba.
Mati mataurawo here nevakuru vakuru vezvikoro nenyaya iyi?
Isu sangano repassenger association tikuedza kutaura nevakuru vezvikoro, tikuedza kutiya zvinenge tichitaura naminister of education tichivaonesa kuti vana vari kumbunyikidzwa tikupinda mumachechi nezvikoro tichidzidzisa vanhu nenyaya iyoyo kuti kana vachihaya motikari zvivi zvavanotarisira kuti vave netransport policy. Tinge zvikoro gore rine idonzo redu kuti tinge tichidzidzisa vakuru vezvikoro neministry yacho kuti zvinhu zvatinotarisira kunge vainazvo nenyaya yetransport policy kuti chikoro chega chega nyangwe tine bhazi tinofanira kunge tine transport policy, nyangwe tisina bhazi tinofanira kunge tine transport policy.
Mapurisa mamboti mataurawo here navo nenyaya iyi?
Mapurisa togara vanogara vachitsvedza mastakeholders meeting yavo, tinovaonesa nyaya idzodzi kuti vanofanira kunge vachiitawo basa ravo vachibvisa motikari dzakadaro pamugwagwa vachibatsirwa nevid. Mameetings ese avari kuita vanotitisheedza vachitotitisiwo input. Asi chimwe chitatiri kukumbirawo zvakare kuhurumende, kuministry of transport, home affairs nelocal government inyaya yatinoti carrying capacity kuti vanhu vari kukwira motikari vakawandisa kupfurikidza mwero wevanofanira kunge vachipinda motikari vachitakurwa.